Upenyu hwevakadomwa semutewedzeri wearikukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika achimirira Republican Party vaJD Vance wakafanana nenyaya yemukomana akakurira mukadhorobha kadiki diki akazopunduka. Vakakurira muAppalachia, vakaenda kuchikoro chiri muIvy League, vachikwanisa kuzopedzisira vasarudzwa kuvese mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vechidiki zvakanyanya munhoroondo. Asi kutanga, mutoro wenhau mukuru weVOA muWashington, Caroline Presut, anotidzosera kumatongo avo. Uku hakusi iko kwavakazvarirwa, asi uku ndiko kunonzi navaJD Vance kumusha, kuJackson, Kentucky. VaVance vanotsanangura masanganiro avakaita nemudzimai wavo.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky.
Pandakapfimba mudzimai wangu ndakati, mudiwa, ndauya nechikwereti chezviuru zana nemakumi maviri emadhora kubva kuzvidzidzo zvangu zvemitemo. Uyewo ndine nzvimbo yemarinda ari mujinga megomo kumabvazuva kweKentucky kunovigwa vedzinza redu.
Ambuya vava Vance vaizivikanwa samamao. Sheriff John Holland, mukuru wemapurisa emuBrihit County kuKentucky, vanoti vaiziva vaVance kubva kare.
He always came down here with Mamaw and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he
vaigara vachiuya vose namamao vaimuunza kumakomo kuti aone upenyu hwemumakomo uye zvaive pachena kuti akahuda.
VaVance vakazvarirwa muno muMiddletown, Ohio, vakakudzwa zvakanyanya namamao avo vaive vasingatambire zvedambe vachigara vachingotukirira uye vachichengeta mumba mavo futi gumi nepfumbamwe dzine mabara. Vaine zita remurume akanga akaroora amai vavo, vaJD Hamel vakahwina sarudzo yavo yekutanga. Sezvineiwo, semutevedzeri wemutungamiri wemukirasi mavo paMiddletown High School, vakazoshanda semuto, vakazopedza zvidzidzo zvavo vakabudirira zvepamusorosoro kana kuti summa cum laude kubva pachikoro chepamusorosoro cheOhio State University. Vakazoenda kuYale uko vaVance vakasvikowirirana nemumwe mudzidzi aiitawo zvidzidzo zvemutemo, Usha Chilukuri, akazove mudzimai wavo. Shamwari yavo pachikoro ichi vaJames Amers vaivaziva vose.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him decide what he wanted to do and help, you know, kind of shape.
Ndinofunga kuti akakwanisa kuendesa zvimwe zvaizvozvo kuna JD kumubatsira kusarudza zvaaida kuita, kugadzira nzira yake mune ramangwana mune zvose achibva kuchikoro chemutemo.
VaVance vakazivikanwa nyika yose kuburikidza nebhuku ravo remuna 2016 rakatengwa zvakanyanya uye rakaitwa firimu Hillbilly Elegy riri pamusoro pevanhu vemuAmerica vanoshanda mabasa epasi. Mutambi mukuru ndi Glenn Close, ari mamao vasingati zvemanga manga kuna JD wechidiki. Norutsiguro rwevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump vaJD Vance, mukomana anobva kuOhio anoda Kentucky, vakasarudzwa kuve seneta kuOhio. Uye makore maviri akatevera, vaTrump vakasarudza vaVance semutevedzeri wavo musarudzo. Asi vakave nemawambo akaipa mushure mekunge vamboshoropodza vaTrump nekunge vamboti havafe vakave munhu anotsigira vaTrump. Iye zvino mushure mekudomwa, zvirongwa zvavaVance zvakafanana nezvavaTrump. Uye pakubvunzwa kuti vaive mutungamiri wenyika vakakundwa here musarudzo yemuna 2020, vaVance vakati,
I think there are serious problems in 2020, so did Donald Trump lose the election not by the words that I would
kwete,
use?
Kwete, ndinofunga kuti painge paine matambudziko makukutu muna 2020. Kwete, ndozvandikataura.
VaVance vane urongwa hwakasimba paChina neEast Asia vanopikisana nekupa rubatsiro rwechiuto kuUkraine. Pamhinduro kumubvunzo pahonde yeIsrael neHamas, vaVance vanoti,
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties.
Kamala Harris nekune rimwe divi anoti haadi kuti vanhuwo zvavo vakuvadzwe, asi iye achiramba kupa Israel zvombo zvinoibvumidza kuti ideredze uwandu hwevanhu vanokuvadzwa.
Dunhu rinobva vaVance reMiddletown inzvimbo yakanyanya vatsigiri vavaTrump. VaSteve Dillman vakapinza vaVance basa ravo rekutanga vaine makore gumi nematanhatu ekuberekwa. Vadilman vanoti,
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that is, makes me really feel good inside. This is a man that has come from McKinley Street.
Ndinodada zvakanyanya nezvaazadzisa, uye kuve nechekuita nazvo kunondifadza mumoyo mangu. Uyu murume akabva mumugwagwa weMcNeely, uye iye zvino anogona kutove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
Kana vakasarudzwa vaVans nemakore makumi mana, vanogona kuve mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vatatu vadiki kune vose munhoroondo. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Caroline Presut yanda kuverengerai. Teererai zvakare mangwana apo tichakupai nhoroondo yemutevedzeri wevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaTim Walz.